vamwe vakaita semumwe mugaro kwarusape vafamba ifambai vanoti zvinhu zvaive nani munguva yavamugabe sezvo vamugabe vaitombomira mira kugadzirisa zvinhu izvo vanoti zviri kutadza kuitwa navamunangagwa
panguva yavamugabe zvinhu zvakazvitombori nani iko zvinhu zvinhu zvatooma everything is going up tine urombo kuti tanga ichitoshuwa kuti dai vamugabe vanga vatoripa vatombogadzirisa zvinhu nokuti vari kuramba vakangonyarara tiri kutigadzirisai zvinhu vari kuramba vakangonyarara
vaata tsangara vakapedza zvidzidzo zvavo pamidland state university vanoti kudzidza kwavo kwakarwadza pasi peutongi hwavamunangagwa vatsangara vanoti munguva yavamugabe vaikwanisa kurarama vachidya pachikoro asi pari zvino vave kupiwa mari shoma nevabereki sezvo vabereki vavo vasawane mari sezvavaimboita nguva yavamugabe
tofungoti nguva yamugabe yanga yakanaka nenyaya yekuti taikwanisa kuenda kuti chikoro nematak mani taikwanisa kupiwa mapocket mani nemaus tichikwanisa kudya kudh netikafu nemutengo wakadzika uri paasistereki but nguva yanew dispensation yakatirutotikanganisa mamwe mastudents just because tikafu dh tichitodhura apa chichabikwa zvakanaka
mukuru wesangano revadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobed masaraure vanoti kunyange zvinhu zvainge zvakaoma nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo nemadhora ekuamerica izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa vamasaraure vanoti nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo yebhonasi yakakwana nemabenefits ose izvo zvashanduka nguva ino yavamunangagwa
kuvarairidzi tinoona hurumende yavamugabe yaitibhadhara mari inokwana united states dollar 540 iyo yanga iri mari yaikwanisa kubhadhara zvikwanisiro zvosanganisira chekudya pekugara zvekupfeka nezvimwe zvakadaro hurumende yavamunangagwa yakaba mari yedu ikatidzikisira mari yedu kusvika paus dollar 45 kaita samasalaries kana 50 zvichienderana nemagrades evanhu tichitarisawo nyaya yebhonasi vamugabe vasati vabhata itambira bhonasi ranga riri 100% yesalari yese isingata maalawenzi ese zvese 100% asi pakazouya hurumende yavepo iyi taakunzwa bhonasi raakuitwa zvidomwa-domwa zvekunzi munopiwa nebasic salary nemaalawenzi maviri mamwe acho hachatariswe pabhonasi
vamasaraure vanoti chimwe chinoita kuti vadzidzisi vaone kunge nguva yavamugabe zvinhu zvanga zviri nani ndechekuti vamugabe vaive nekakuremekedza vadzidzisi nekuti vaitaurirana navo kwete zvehurumende yavamunangagwa
manegotiations hongu nguva yavamugabe aiitwa paine udzvanyiriri sehuchiriko asi zvaive nani izvezvi nenyaya yekuti hataiona hurumende ichianaunza maagreements emanegotiations iyo negotiation yacho isati yaitwa saka vanga vaine respect yenegotiating process sezvo asi kunyange zvazvo mitemo ichingori imwe chete inongodzvanyirira mushandi yetichiushanda nayo nanhasi
mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford swatayo vanoti uhori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya munguva yavamunangagwa
izvi zvavagara vachiita even mugaba aripo ndo zvavari kuendera mberi vachiita infact vatozowedzera mastaira kana zvimakambi ekutyora kodzero dzevanhu makambi ekurwadzisa vana vazimbabwe makambi ekuti zvinhu zvisafamba munyika mabasa kusina nzara ii yakakunga chisero ndo zvava kuita zvekuti vaane makambi epamusoro kupfuura vanga vanawo nguva yamugabe
hachina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanupf sezvo mutauriri webato iri vapatrick chinamasa vanga vambovimbisa kutaura nesu vanga vasadavire nharembozha yavo asi mukuru anoona nekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoti zvinhu zvava nani pasi peutongi hwavamunangagwa vaimbove gurukota muhurumende yavamugabe vajonathan moyo vanyora padande mutande ravo retwitter vachitenda mudzimai wavamugabe amai grace mugabe kuti vakavanunura kuti vasaurayiwe nemasoja asi vamoyo havana kutaura kuti vakanunurwa sei vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa makore matatu apfuura mwedzi uno izvo zvaita kuti vamunangagwa vapinde panyanga ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunuraijena.